Iye zvinezvi munzvimbo yeMidrand neTembisa vanhu vakavharirwa mudzimba, vana vanopinda vakandorwa muzvikoro, vanhu vapaza mashops amaforeigners ari muno mune nzvimbo yeRavarich neMidrand neKanana. Saka hapana munhu ari kufamba panze nokuti muri kubhuyiwa. Mapurisa haasi kukwanisa kuti akwanise kusvika panzvimbo dzese dzavari kufonerwa zvinzi paita dambudziko, nokuti mandiri muRavarich muno muye zvinezvi tava almost 2 hours hapana kana polisi yamboti yasvika. Then pamhiri nzvimbo yeKanana is the same, taona kusitofuta moto kunenge kwapisiwa mashopu amaforeigners. Then kuTembisa kunana okumoro is the same, kuri kupisiwa mashopu. Saka vana vechikoro muzvikoro zviri around vanhu vangu vachimanya kudzidzisa vana vavo muzvikoro, asi hatisati akwanisa kuziva kuti hapana here umwe mudzimba wedu akakwanisa dero ange ari akuvara kubva madeko, nokuti kuTembisa kubva madeko vanga vachipasa mashopu amaforeigner. Saka dambudziko randanga ndinaro nderekuti iko chinyi, tachikumbira kuti maZimbabweans ese matima neSouth Africa ngavakwanise kuti vatifonere panhamba dzedu kana paWhatsApp vatizivise kuti tina nhingi akakuvara pakati kana akashaika, kuti tikwanisa kuwana mabatsiro atingaifanira batsiro batingapa.
Imi munozokwanisa kusvika munzvimbo idzodzo sei kana makamaudzwa kune kune vakaafektwa iwavo?
Kana vakatizivisa, nokuti isu sehuman rights tinosevenza neHome Affairs nepolisi, tinokwanisa kuzivisa polisi tikasvika nepolisi zvakanaka panzvimbo patoda kuti tisvike, nokuti zvinenge zvine gwara.
Zvii zvamunokwanisa kubatsira nazvo vanhu ivava kana makamava namazita avo nevakuvara iva?
Tine sangano reZimbabwe Diaspora Foundation ratakaronga kutanga kwegore rino iri. Tina maakaunti namba atinawo. Saka takazivisa ruzhinji rwamaticha ari muno muSouth Africa vari kumamining vari kumabhizinesi, uyezve tiri kusevenza nesangano reSahura 263 Global vana maprovinces ese ezvara zviri muno muZimbabwe. Saka zvinotibatsira kuti isusu kana tikakwanisa kuziva kuti kuna vanhu vari kwakati, kana vanhu vakanga vakontributa mafunds pamaakaunti atinawo eCaptech neFNB achatumira kumagurupu akasiyana-siyana, zvinotibatsira kuti vanhu vaya tikaona mazita tine field dzokufambisa kundosvika pamunhu uya kana pakati ashayika, tinokwanisa kumutora tikamisa kuZimbabwe. Kana akuvara tikakwanisa kupa rubatsiro pangoda ari dachikafu pamwe ari kudambudza zvese pangoda angane vanhu vechikoro, kuti nyaya irerukire vanhu vebva ndambudziko ndorubatsiro rwatingapa kuvanhu.
Tiri kunzwawo kuti hapasi kuonekwa kubatana pakati pemaZimbabweans. Munoti
iro idambudziko guru remaorganisations accounts amuno muSouth Africa, zvokuti kana tikaenda kumeeting asi kuti tikwanise kubatana kunenge kuti titi tironge hatikwanisi, takaparadzana. Zvazvakanaka kuti tafani tive nyaya tinoti United Front Diaspora Committee, kuti izvi zviro zvoZimbabwe zvokuti katika ugwa ndambudziko tinofona panhamba yakati tobata vana nhingi.